Ndi mukuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Ini ndiri Marvelous Nhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nemudzimai anoita zvemitambo anozikanwa iye nezita rekuti Amai TT. Regai timboenda kuna Amai TT tinzwe kuti sei vachishandisa zita iri uyezve vatipewo nhoroondo yeupenyu hwavo. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Tinotenda.
Zita iri rekunzi Amai TT rakabva kupi? Munonzani zita rekuberekwa?
Zvitare kunzi maititiri ndinotonzi maititi ndinomwana anonzi tanatswa asi rekuberekwa rinonzi felista murata.
Makatanga riini kuita izvozvi zvemitambo?
Zvemitambo izvi ndakangotangawo musi wa22 December gore rakapera ndakangofunga kuti rega ndimboita chiskiti ndimboona kuti vanhu vanoresponda sei semunhu akangokura achingoita zvemajokes. Saka nekufamba kwenguva vanhu vakatanga kuti majokes ako anoita how about ukambotraya kumboita kana zvemajokes jokusi timboona kuti zvinofamba sei. Saka tongoti 22 December that was my first skit yandakaita ndobva ndaona kuti response yacho yanga iri very overwhelming ndo pandakabva ndangozvitanga.
Pari zvino zvakamira sei panyaya idzodzi dzemutambo munyika munhu angararama here?
Inini ndingati ini ndakazvimirira samaititi ndiri kurarama chaizvo. Ndakatoona kuti zvayakachoita breakthrough but pandakatanga ndaisambofunga kuti zvichandibhadhara ndaida kungosekesa nekudzidzisa vanhu asi ndakatozongoona kuti zvazvinenge zvinhu zvinotoita kuti utowana chokubata cheuviri nekuti iko zvinezvi I am just travelling all over ndichori netrip izvezvi apa going to Germany next week. Saka ndaona kuti kwandiri hangu zvandiitisa breakthrough yezvi ndangoti ngamwari akanaka.
Mukuti imi muri kuenda paGermany apa munei muri kufambirei Amai TT?
Okay, ndaka invite kwao kuti ndiuye ndiite iyo stand up comedy kusekesa vanhu vanenge vari panzvimbo. Ini ndakamira mberi kwavo ndichitaura zvangu majokes angu vachiseka ndo zvandakakokerwa anzi stand up comedian.
Pane zvimwe here zvamunobata semudzimai?
Besides mutambo, profession yangu chaiyo I am a designer. Ndinosona, ndiri mai vanosona, ndinosona matisherts, hembe, ndofunga paFacebook page pangu, ndinotoisa madesigns angu, ndobasa rangu chairo chairo iroro. Ndikati sekei sekei ndodzokera zvangu pamushini. Ndinosona, ndinotengesa zvinhu zvakawanda, hembe, mabags, ndinogadzira butsu chaidzo. Ndinoita a lot of things and besides being an actress as well, ndiri muimbi, ndinoimba zvakare. Uye ndiri mudzidzisi am a counselor for women, ndinokansela madzimai kunyanya, I'm an activist for women as well. Saka ndinoita zvakati wandei.
Pane maskita amakatarisira here angatarisirwe nevamwe?
Hongu mazuva ano ndanga ndisiri mbonya noita maskita ekusekesa. Ndanga ndichiita touch more on the reality, the real reality. Though maskita angu ireality but ndinongoiisa mukuseka kuti vanhu vasanyanye kukwira mabipi vachitodzidza vachiseka. Asi mazuva ano I'm now concentrating more on reality, the real truth, because I'm having a reality show soon yandeitaura zveupenyu zviri kuitika zvakaita kunge yandakapedzisira kuita yekuti batai vasikana vemabasa zvakanaka. Saka mazuva ano ndirikubata kunyanyanyanya zvemudzimba. I'm really concerned about mudzimba, mamarriages aya nezvinoitika mumasaraundings edu.
Chii chiri kunyanya kukubatai panyaya yemudzimba iyi?
Inini ndiri kuona kuti divorce rates in the world or here even tongoti munyika yedu iyi ari kukwira zvokuti ndinoshaya kuti chiko chiri kumboitika. Vanhu vari kutorerana varume, vanhu they are always fighting. I had a case recently yemunhu akapiswa nekuti as a counselor a lot of people come to me to my inbox senior down. Akapisa munina wake awana ari pasina kunaka nemurume wake nabamukuru. Saka you find it kuti zvinhu zvakadaro zviri kundiisa ndike ndinobatsikana zvikuru nekuti I've been married for quite a long time and also in marriage journey I've faced a lot of challenges zvokuti mamwe masikita andotoita it's part of my life but I've learned to be strong and fight. Noti kuti munhukadzi ukada kubva wati godjodo nekuti you are having problems zvese zvinobva zvaneta. Saka I have learned to turn my own bitterness into joy You know, I celebrate my bitterness. Was you need to call me in young, but in a way, you go far, you would make this summer. Saka, near the marriage is no big bata. Saka, Yana Putivan, I mean, Bachungurambana, we are Chamba, we are Chiro, we are Chidi, Zichikon, the Rabut is Rue, Zizare, and put it the way people are exchanging people. It's not good. Muvanungala Zikami, Vanungala Gazristan, my problems that I know ever. I'm also fighting HIV. I'm seeing puti iguramba ichikwira futi, and there's a lot of stigma going on. Taka, I fight for those people because I care for those people. Taka, and those who don't focus that much on these days because the those who don't wanna puti shirikuna yekuda kubatirika puti maybe mare anga pindi the maybe mukuta uroko angu koko samatiti. Kuda one or two can hear and can learn.
Vanenge vachida kuona zvamuri kuita vanokuwana ipapi.
Tipanondibatawo pa number dzinoti 0773-633-81.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai maititi. Kunge manga muinesu, pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mshanganya huye, ndiri muWashington.